Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 13 zvita 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inokurudzira veruzhinji kuti vachengetere mari yavo mumabhanga, ichiti mari iri kutenderera munyika kunze kwemabhanga inopfuura mabhiriyoni maviri nechidimbu. National Parks inoti mhuka zhinji dziri kufa munzvimbo dzinochengeterwa mhuka dziri kufa nokuchembera kana kurwara. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu rinoti Zimbabwe inofanirwa kuchinja maitiro ainoita sarudzo dzayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inokurudzira mabhanga munyika kuti adzikise mari yaanobhadharisa vanhu vanoshandisa mabhanga awa senzira yokukurudzira vanhu vasingashandisi mabhanga kuti vaise mari dzavo mumabhanga awa. Vanhu vazhinji vanonzi havasi kuchengetera mari yavo mumabhanga asi vachingoishandisa pavanenge vachida kuishandisa. Kubva paona hurumende kuti pane mari inoita mabhiriyoni maviri nechidimbu chemadhora ekuAmerica kana kuti US $2.5 billion iri kutenderera munyika asi isiri mumabhanga, yakatanga kukurudzira mabhanga kuti adzikise mari yaanobhadharisa vanhu mumabhanga kuti vanhu vaise mari yavo mumabhanga. Nyanzvi mune zvemari nemabhizimisi vachidzidzisa paDefra University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti pane zvikonzero zvizhinji zvinoita kuti vanhu vasaisa mari yavo mumabhanga, zvisinei nekuti mabhanga anovabhadharisa mari yakawanda. Vachiti vanhu vanoda kuva nechokwadi kuti mari yavo yakachengeteka uye kuti kana vava kuida vanoiwana ipapo.
Zvakawanda zvinoita kuti vanhu muZimbabwe vasava nechivimbo namabhengi kunoisa mari dzavo ikoko, zvisinei nokuti hazvo pane machaji akawanda, mafizi akawanda anochajiwa kubhengi. Handiyo nyaya yoga inoita kuti vanhu vomuZimbabwe vavone kuti zvokubhenga mari hazvina pundutso yazvinokupa. Unoisa mari kubhengi hauna interest yaunowana sezvaiita kare. Unoti kana paunoda kuzondotora mari yako kubhengi ipapo panenge paina maraini akareba zvekare, nyangwe mari irimo zvinoitika ndozvokuti haunyatsi kupuwa nomunhu unenge akasununguka nenguva yaunenge uchida kupuwa mari yako. Pamwe kune kuchitonzi mari hatina.
Saka Profesa Masocha, mabhanga ari kushorerwei pamusoro pemari dzaanochaja vanhu vanoashandisa?
Handi machaji chete, handi tingati isu kuti imhosva yamabhengi chete kuti vanhu vasavimba namabhengi. Hurumende inofanirawo kuzvishora nokuti mari dzavanhu dzinosanganisira kana dzedu isu dzadziri kumabhengi dzakangorova Zimbabwe dhora risati richine pindutso raruza simba. Saka zvinoitika ndezvokuti munhu azozviona kuti abata kamari kake wondoisa kubhengi, ko kana mangwana zvikamuka zvichinzi maUS dhora waisa kubhengi aya taakukupa namabhondi unozvifambisa sei, nokuti zvakamboitika. Zvekare ukazoenda kubhengi ikoko une nhamo dzako uchida mari, unonzwa uchiti pamwe zvimadyira pazhe zviya zvimaATM hazvisi kushanda, kana kuti hazvina mari, kana kuti hakuna magetsi. Unohwa pamwe mumabhengi monzi mari hatina, kana kuti sistemu dzavo hadzisi kushanda, mombomira. Handiwo mafambisirwo anoitwa mari vaguva mombe, handiwo mafambisirwo anoitwa ufumi hwenyika kuti titisu ava ndio vanokanganisa isi hurumende hatikanganisi aiwaka
zvino panga fambiswa sei apa Professor Masocha
ngatiche mushandira pamwe tozvishorawo isu pachedu sehurumende kuti isu hurumende tinokanganisawo kuti Zimbabwe ndora hatisi kunatsokurisimbisa kuti vanhu vave nechivimbo nemari yavo vave nechivimbo namabhanga avo anobata mari dzavo zvekare kubhengi ngakuitwe chimbi chimbi kusavonekwa kuina maraini akareba reba nokuti maraini atinoona ayaya kumabhanga kana kungava kuzvitoro tinenge takatobata ufumi hwenyika husingafambiri mberi tichitouraya ufumi hwenyika iyesu nokuti kunonzi nguva imari munhu akapiwa mari yake nokukasira unondokasira kunoishandisa mari kumabhanga kuzvitoro ufumi huramba huchitutuma
avo vange vari nyanzvi mune zvemari nemabhizimisi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare nestudio 7 tatadza kubata munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga asi vaGwamatanga vanoti hurumende ine basa rainofanira kuita vachiti hurumende iri kuedza kugadzirisa zvunhu kuti zvigadzikane naizvozvo inokurudzira kuti vanhu vachengetere mari yavo mumabhanga Muka dzakawanda dzinosanganisira nzou dzinonzi dziri kufa munzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzesango dzakaita seHwange National Parks kuburikidza nedambudziko rinonzi nevamwe vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzesango riri kukonzerwa nekushomeka kwemvura yekunwa munzvimbo idzi sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka pasi rose reInternational Fund for Animal Welfare riri kuisa uwandu hwenzou dzafa muHwange National Park kusvika pari zvino kuzana richiti zviri kukonzerwa nekuoma kwematsime emvura asi mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Authorities kana kuti Zim Parks vati naShefarao vanoti kunyange hazvo mhuka dziri kufa munzvimbo idzi hadzisi kufa nekuda kwenyota asi kuti dzinenge dzakwegura dzichirwara kana kuti dzichiti diki kana kuti dzechidiki zvokuti dzinenge dzisingakwanisi kufamba matunhu murefu dzichitsvaga chikafu asi vachiti dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze riri kukanganisawo mamiriro emhuka mumasango aya ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7
hongu tine dambudziko rekushayikwa kwemvura kunochengeterwa mhuka iri harisi dambudziko riri kunochengeterwa mhuka chete asi dambudziko riri kusangana nenyika yese nenyaya yekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze muri kuona dzimwe nguva tinowana mvura yakawanda koita mafashama dzimwe nguva tinoshaya mvura koita kushayikwa kwemvura zvinova zviri kukonzeresa kuti mhuka dzimwe dzikwanise kuzofa asi tinoti harisi dambudziko rakakura zvakanyanya kunochengeterwa mhuka
saka mhuka dziri kufa imhuka dzakaita sei chii chamunofungawo chiri kukonzera kuti dzife
tikatarisa paongororo yatiri kuita mhuka dzakawanda dziri kufa imhuka dzakura mhuka dzinorwara kana kuti mhuka dzinenge dziri diki dzinonge dzine matambudziko ekuti hadzichakwanisi kufamba nzendo dzakareba kutsvaka chikafu kana kutsvaka mvura ndo mhuka dzakawanda dziri kufa tikatarisa uwandu hwemhuka dzedu kunyanyanya nzou nemhuka dziri kufa tinoona sekuti hatingati tine dambudziko rakakura
muri kuti kushayikwa kwemvura harisi dambudziko guru ramungati dambudziko guru chii pari zvino
ndere kuchinja kwemamiriro ekunze dambudziko guru ratinaro kuwanda kwaita mhuka munochengeterwa mhuka kuri kuita kuti dzishayikwe chikafu nekuti pari zvino ukaenda kunochengeterwa mhuka kupi nekupi zvako kungava kuHwange National Park kungava kumanapus tinoona sekuti miti yakawanda kana kuti chikafu chadzinowana chiri kuita chishoma nekuti munoona nzou padzinofamba dzinofamba dzichiparadza zviri kuita kuti nzou idzi dzifambe futi nedzimwewo mhuka dziende mudzimba dzichiuraya vanhu dzichikuwadza vanhu nenyaya yekuti zvinhu zvakaita manyamamire nerongo kunyanyanya nenyaya yekusanduka kwemamiriro ekunze sekutaura kwandiri kuita pari zvino tatopakati pemwedzi wazvita mvura haisati anyatsokunaya munzvimbo zhinji zhinji dzenyika saka idambudziko rekuchinja kwemamiriro ekunze nedambudziko rekuchinja asi kufa kuri kuita mhuka hatingati hedu idambudziko rakakura zvakanyanya
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Authorities vati Nashe Farao vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti Zimbabwe iri kuzvinyadzisa nekuramba ichityora kodzero dzevavhoti mushure mekuratidza nyika dzepasi rose kuti haitevedzeri mitemo inotevedzerwa nedzimwe nyika padzinoita sarudzo. Zvichitevera sarudzo dzemabai elections dzakaitwa mazuva matatu apfuura, vakafanobata chigaro chomukuru wesangano iri vaWilbert Mandinde vanoti kurohwa, kubvutwa nekufambiswa kwesarudzo nenzira isinganzwisisiki ndizvo zvakaonekwa nemasangano akapinda muZimbabwe kuongorora sarudzo huru dzakaitwa muna Nyamavhuvhu, vachiti zvino zvaitika zvekare. VaMandinde vanoti chinonyanya kushungurudza ndechekuti Zimbabwe inoita sarudzo sevanhu vasina kudzidza.
Vahwande nyaya yesarudzo inyaya inenge ichagara ineso kwenguva yakareba. Chiri kunyanya kutishungurudza panyaya yesarudzo ndechekuti sarudzo dzacho tiri kuita sevanhu vasina kudzidza. Tinotarisa mareports atakawana kubva kumaelection observation missions akawanda zvikuru, kusanganisa resadak, kusanganisa European Union election observation mission, kusanganisa recata center. Tichiti tikatarisa pane ese iwawa, vese vari kutaura zvinhu zvakafanana maererano nemuono wesarudzo dzedu. Isu semalocal observers takaongororo sarudzo idzodzodzo, and muono wedu unoenderana nemuono wakaonekwa neavo vaenzi vakanga vakokwa nehurumende kuti vauye vazoona sarudzo dzedu.
Chiri kunetsa chamuri kuona chii vaMandinde?
Chiri kutinetsa ndechekuti tinoita sevanhu vari kuita sarudzo dzekutanga, yet Zimbabwe yanga ichiita sarudzo kubva mugore ra1980. Tinoita sekunge tisingakoke maobserver, nekuti maobserver vakauya vanotipa ripoti, asi hatina chatiri kuona chinochinja zvakaonekwa muna 2018 izvo zviri kuonekwa muna 2023. Kanganise udzvinyiriri hwacho as we go towards my election hwatowedzera. So zvinhu zvakaita kunge izvozvo ndo zvinhu zvinotinetsa. Tichitarisa dzarudzo dzemuna 2023 semuchinyorwa chedu chatakaita cheZimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe neshamwari dzedu dzeResearch and Advocacy Units, Zimbabwe Trust Counseling Services Units neVeritas, tese tiri kuona kuti sarudzo dzakaitwa munguva yakanga yakaoma, mutemo wanga usina kuchandurwa, yatiri kuti realignment. Takaona vanhu vachitapwa sarudzo zvisati dzaitwa, uye mushure mesarudzo takaona vemapoka anenge mapato akazvimirira ega, maopposition political parties zvikuru vecc vachirambidzwa kuita marali. So tinotarisa zvese izvozvo, totisaka sarudzo dzacho dzinonzi dzionekwe dzakachena chirudzii. Pese pafamba mutungamiri wehurumende tonzwa achitaura achiti elections were free, fair and credible, asi handizvo zviri kubuda kune avo vakaongorora sarudzo, vari vanhu vakanga vakazvimirira vega.
Takatarisa sarudzo dzichangobva mukuitwa pakupera kwesvondo uku, uye takatarisa mberi kwatiri kuenda, munofungei pamusoro pesarudzo munyika vaMandinde?
Tichatarisa mune ramangwana ende tichitarisa marecommendations atakaita, hapana chekuendera kusarudzo kana vanhu vachizoita sarudzo dziya dzekuti vanhu vanourayiwa. Takaona vanhu vachifa nguva yesarudzo, vanhu vanotapwa, takaona vanhu vachitapwa nguva yesarudzo, vanhu vanosungwa. Shuwa kushinga pakusunga here avo vaongorori vesarudzo, takaona vanhu veZimbabwe Election Support Network pamwe chete nevanhu veElection Resource Center vachisungwa musi wesarudzo chaiwo, nekuti vakanga chete vaongorora kunzi pane fungiro yokuti varoda kuanonsa maresults. Asi chokwadi chatinoziva ndechekuti zvaitonzi vasakwanise kuita computation yatinoti yeparallel voter tabulation. Saka tinoitirei sarudzo dzacho kana zvichidaro?
Zvimwe zvakabuda muongororo yenyu ndezvipi, uye munoona zvesarudzo zvichichinja here munyika?
Chiongororo yedu inoenderera mberi ichitaura tarisa what we call the post-election environment. Hatina chatakoona chakachinja. Chaturu kutoona hizo zizu atove wezi. Turukuona wa nvaruku recallwa. Wungu chakambota sasakata, okay, recall, inoitwa in terms of the law. Asika na kituwa in terms of the law. Choko hati mtemu mwacho unufandara unyaso. Ungororo wakuna kuti. Dino zirungyaso itike, hile tutuitika, siripa mtemu. Choko amno recall wa nvese, nekuti yuwa unafundira na nasho. Asima nvariro waka vota. So, ababa, is it still the will of the people or is now the will of a person? So ndizvo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuburisa imomo kuti kana tichitarisa mutemo ngatichitarisa mutemo yacho yese asi the next elections that we are supposed to hold are elections which are supposed to make sense. My elections ekuti vanhu vanofanira kugutsikana kuti isarudzo dzemazviro kwazvo chokwati takaona ukada uzozvilinga neby election yatakaona svondo rakapera wotoona kuzvango zvemahombwe hakuna sarudzo dzakadaro.
Abo vange vari vakafanira bata chigaro chomukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata Zimbabwe Electoral Commission kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mumwe mudzidzi wepachino University of Technology Valentine Ziki anonzi akapambwa mari mwezuru nevanofungidzirwa kuti vasori ndokutochwa zvakaipisisa achibvunzurudzwa nezvezvirongwa zvirimwe sangano revadzidzi rezinasu uye zviri kuda kuitwa nebato rinopikisa Citizens Coalition for Change. Hatina kukwanisa kubata vasori kana mapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 akabata mutungamiri wesangano rezinasu vaEmmanuel Stima.
Zvinhu zvinosiririsa kwazvo kuti kumayunivhesiti inzvimbo dzinofanira kunge dzichibva njere dzinovaka nyika. Ndiko kunofanira kunge kuchibva njere dzinoendesa nyika mberi njere dzepolitiki. Asi takuona mapurisa ava kuimatora senhandare yehondo. Ava kutora sekunge vadzidzi ndivo vamhandu.
Chii chaizvo chakaitika kuna vaziko sekunzwa kwamuri kuita?
Va Valentine Ziko mudzidzi akanga achibatsira nevamwe vadzidzi kukambena kuvasarudzo dzatakatarisana nadzo dzinova sarudzo dzekutsvaka mutungamiriri oro vatungamiriri vepayunivhesiti vanova ivo maSRC leaders. Vakatorwa vari pakati pekambeni nevarume vavasina kuziva mazita avo oro kuvaidentifya nechiso. Vakavatakura vakaenda navo kunzvimbo yavasina kuziva kuti nzvimbo ipi. Vakavarova zvaakaipisisa vakavasiya vavadhamba pane rimwe bhiriji ravasingazivi kuti bhiriji rekupi kunova iko kwavakazobatsirwawo nemumwe murume aingopfuurawo hake ndiye akazonovasiya mumaoko emapurisa kunova iko kwavakazosiya polisi ripoti ende kunova ndiko kwatakazonovatora ikoko.
Saka iko zvino vari kupi?
Vaziko tavasiya kwachiremba vachiongororwa kuti vakakwara zvakadini nekubatsirwa.
Semaonero enyu chikonzero chei chiri kupa kuti vari kunzi vasori ava varambe vachipamba nekushungurudza vadzidzi vari pasi pezinaso?
Chasakisa kuti pave nekushungurudza kwavadzidzi inyaya yekuti zinaso iboka rinozikanwa nekumirira zvido zvavadzidzi, iboka rinozikanwa nekumirira pachokwadi nekumirira zvido zvavanhu. Ende munoziva munyika yedu zviri pachena. Tine hutungamiriri husingadi vanomira pachokwadi. Tine hutungamiriri husingadi avo vanomira navanhu. Hutungamiriri hwakaita hugaro hwokubvuta kubva kuvanhu. So hutungamiriri husina kugadzikana. Ndosaka muchiona kuti vadzidzi vari kushungurudzwa zvakanyanyisa.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzi rezinasu vaEmmanuel Sitima vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ngeidi papa ndetiyo vachamisa havagoni here kungotsvaka pavanopotera vachi kana matara achinga akundikana kuti agadzise nyaya yavo kuti vawanewo vamwe kana vamwe vari munyika dzakatipoteredza dzatikavakidzana nadzo kuti vati aiwa tibvunzireiwo kuti zviri kuitwa izvi navahlavangu zviri pamutemo here nokuti nevahlavangu handimwazivi sezvatinongoita mugurasana kwedu isu vanhu vatema kana kuno kumaraini kana tichinge tanetsana nemakidzani wangu kana tichinge ndaona kuti asabhu kana angakwanisi kuti atigadzirise ndinokwanisa kungotsvaga mumwe munhu kana mumaraini anokwanisa kutigadzirisa ivo vachamisa vakwanisi kuzviita here kuitira kuti vagadzirise zvinhu nokukasika ivo vahlavangu sei vachiita simba riri pamusoro paivo vachamisa ivo vachienda pasi pavo zvoita sekuti ivo vahlavangu ndo vava purezidendi ivo vachamisa vari pasi pavo saka aiwa ngavatadze masimba avo nokukurumidza kumisa zvavari kuita izvi
nokukwazisai mangwanani ano ndinoda kutaura maererano neuyo unonzi chavanguyo uyo munhu anonzi chavanguyo ngaasiyane nezvaanoita izvi dei anga ari umwe ane njere dzakakwana sevamwe vanhu aitosiyana nazvo zvake nekuti ruzhinji rwezimbabwe ruri kuda bato rinopikisa rinova bato recitizen coalition for change zvino kana iye akaramba achiti iye mutungamiriri wecitizen coalition for change isu tichizva baba vedu vachamisa aa anenge ada kutijairira uyo anotijairira munhu iyeye nga tatitaura kuti iye azvinzwe ngaasatijairira tatenda
makadiko makadiko pastudio 7 tinokutendai vanhu vestudio 7 nebasa ramuri kuita rekusvitsa nhau kwese kwese ndiye Gilbert uyo wepamutasa south apo nhasi ndine nyaya zviri kuitika munyika zviri kungoitika maringe nepolitics dzemunyika medu mezimbabwe ndofunga iyi nguva yatiri varume kainguva yekuti timbosiya kutaura taura timbosiya kunongedzanga timbomira nemadecisions ari kuitwa nemukomana wayo because muwengi ari pabasa muwengi ari kubata basa varume saka tikada kuchinja chinja tichida kunongedzana ngatimbomira ngatimbomira vana vezimbabwe timboona kuti zvinofamba sei mukomana uyu regai aronge tsoro dzari kuro ngatimupengura ende ngatimire nemadecisions ake anonge aita nekuti mukatarisa vana chabangwa vanhu vari kungoitira zvinhu zvavo kuti vawane mari nevari kuvabheka vacho hativazivi vedu kuti ndivanani vamwe vanenge vachiti ndinhingi vamwe ndinhingi asi for now hativazivi kuti ndivanani asi mabhekazi aripo ari kushanda nachabangu uyu saka pakaipa vanhu vezimbabwe
maswera sei pastudio 7 ine maonero angu zvangu zanu pf ari pamwe chete nachabangu uyu makambonzwepi nemacompetitions anoitwa munhu ari one zanu pf yakapinda pamavhotsiri yega munhu angamhanya here mugiraundi ari one saka namba one yacho ndiyani hapana zvemavhotsi akaitwa izvi ndezvokungotengana nachavangu chavangu mari yauchapuwa iyi mangwana ichakunhuhwira ichakushatira ichakushandukira chimboidya zvako asi ichakuchemedza mangwana nokuti zvauri kuita zviri kurwadza nyika yese
pastudio 7 tinokukumbiraiwo kuti mutipewo zvizere pamusoro pava munangagwa navachamisa asi tinokumbira kuti musabata divi rimwe chete pane patinonzwa muchibvunza purezidendi webato reCCC bato revanhu vazhinji nezvemamiriro akaita zvinhu asi hamuna zuva ramakambobvunza mutungamiri webato rezanu pf mhandu yenyika kuti atiudze kuti nyika yakamira sei zvinhu zviri kuenda kupi tinokumbira kuti mutiudzewo mutaurawo navamunangagwa pafoni sezvamunoita vachamisa noti kudzikisira vachamisa muchiita sokuti munoremekedza vana munangagwa ivo vakakondemwa nepasi rose nevana vezimbabwe kuti havasi purezidendi munhu ari kutungamirira nyika ari unlegal president saka haasi purezidendi wenyika akangofanana namunangagwa navachamisawo saka mubvunzei apindure tichinzwa kuti muri kutaura naye munomutyeiko chamisa ndiye akakupfawira here neumhondi hwaari kuita munangagwawo but munomunyenyeredza wai mazviita baba chinogure ndatenda
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Tichienderera mberi nechirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica, nhasi Marvelous Muhlanganya huye weStudio 7 aita hurukuro naamai Michelle Choga vanoita bhizimisi rokubika makeke. Kambani yaamai Choga inonzi Chiwa Essentials Cakes and Events uye iri mudunhu rePennsylvania. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndiri munhu anoda zvakanaka ndikasvika panzvimbo, ndinofarira zvinovaima vaima zvakangochena zvakashongedzwa. Ndaingoshongedza paitwa zvinhu zvakasiyana neshamwari dzangu, kana iri mabhavhadhe toisawo iwo mabharuma, toisawo maruva. Ndikatoona kuti izvi zvinhu ndozvigonaka izvi. Ndipo pandakatangawo kuzotanga kushongedza michato mabhavhadhe, ndokuzowedzerawo iyo Chiwa Events. Saka tava Chiwa Cakes and Events tiri kuno kuPennsylvania.
Kurudziro yenyu ndeyei kune avo vangadawo kutanga mabhizimusi avo, nyanya vechidzimai vangangove vari imo muno muAmerica, kana kumusha, kana kune dzimwewo nzvimbo vakateerera pari zvino?
Kurudziro yangu kune vamwe madzimai vari kufunga kutanga mabhizimusi emaoko kuno kuAmerica kana kwese kana kuZimbabwe, ndeyekuti ngatiitei zvatakapiwa naMwari. Taisi takauya takapfumbata zvipo mukati kwemaoko edu. Ukaona kuti une chaunogona, mhanya nacho. Ita chinhu ichocho ugochita namazvo, ende chinozokufadza. Uchawana chouviri ende uchawana mufaro mukati memwoyo wako. Musatya kana kutya kuti vanhu vanozoti kudii munhu isani paanotangira. Unotanga uchitadza, unotanga usingagoni zvakanyanya, unotanga uchishorwa dzimwe nguva nekuti unenge uchitariswa kune avo vane nguva vachizviita. Iwe chingomhanya uri munzira yako.
Mune mamwe mabasa amuri kubata here imo muno muAmerica, kana kuti iri ndo basa ramuri kutoita?
Ini nditori nebasa rangu randinoita pakati pevhiki. Pamaweekends ndo pandinozomhanya mhanya niko kushongedza makeke nekushongedza nzvimbo dzemafaro, ndichishuvirawo kuti pamwe nerimwe zuva ndichazotanga kuzviitira zvinhu zvangu ndega zvinenge zvisinei nekuenda kumabasa.
Vanenge vachida kuziva zvizere pamusoro pemabasa amuri kubata imo muno muAmerica vanokuwana ipapi?
Paiwo iwo makeke aya nemaevents ndinowanikwa paFacebook, paInstagram Chiwa Events, then kana yava makeke Chiwa Cakes. Nguva ino yekisimusi ndiri kutengesa makeke aya tinodya pamichato kuZimbabwe, mafruit cakes. Ndinodeliva nekutamapika nekuita kuti vanhu vauye kuzotora kumba kwangu Pennsylvania, Delaware, New Jersey, nekuitawo shipping kune nzvimbo dzese dziri mukati meino America. Saka kana muchida kuzotibata kana kuzoona mabasa atinoita, munotiona paiwo mapeji andataura Chiwa Cakes kana Chiwa Events. Motitevera, mofarira nekuratidzawo vamwe vanenge vachitsvaga iwo makeke aya kana kutsvaga kushongedzerwa nzvimbo dzavo dzekufara.
Avo vange vari amai Michel Choga, muridzi wekambani yeChiwa Essentials Cakes and Events, vange vari parunhare kuPennsylvania naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inokurudzira veruzhinji kuti vachengetere mari yavo mumabhanga, ichiti mari iri kutenderera munyika kunze kwemabhanga inopfuura mabhiriyoni maviri nechidimbu ekuAmerica. National Parks and Wildlife inoti mhuka zhinji dziri kufa munzvimbo dzinotengeterwa mhuka dziri kufa nekuchembera kana kurwara. Rimwe sangano rinowira kodzero dzevanhu rinoti Zimbabwe inofanira kuchinja maitiro anoitwa sarudzo dzayo. Ndasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.